Nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamwe nenyaya dzeupfumi dzinoti kusaremekedzwa kwemitemo, uori uye kutadza kufambiswa kwemari dzenyika nemazvo zvimwe zvezvinhu zviri kukonzera kuti Zimbabwe ipinde parumana nzombe pairi. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch vaDhewa Mavhinga vanoti chikonzero chikuru chiri kukonzera matambudziko ari munyika kusaremekedzwa kwemitemo yenyika zvikuru nehurumende.
Muchidimbo tingati isusu hamuchisina kuremekedzwa kwemitemo muZimbabwe, kodzero dzanyanya kutyorwa zvinotyisa panguva diki diki. Zvichibva pakuti zveupfumi hazvisi kuvandudzika, hazvisi kumuka zvakanaka. Vanhu vari kutambudzika, vachitambudzika kudaro pavanoti vataridzire panze pekuti hurumende itungamidze mitemo, iri kubva yatungamidza futi nezvombo zvinouraya. Ndoutambudziko guru rinofanira kuti rionekwe nepasi rose nemasangano akazvimirira ekodzero. Hatinyarari kana vanhu vachikondwa. Tinoramba tichitaura kuti nyika yeZimbabwe isiurike, ivhunduke, itye mhuri zvaro.
VaMavhinga vanotiwo pasvika zvinhu muZimbabwe pave kuda kuti masangano akaita seUnited Nations achipindira muZimbabwe nekuti hurumende iripo haisi kuremekedza mitemo yenyika. Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vachitaura vakazvimirira vanoti utongi huripo hune udzvinyiriri neuori izvo zvinopa kuti nyika iende kumawere.
Chiripo ndechekuti nyika dzekumavirira kunyanya-nyanya Britain vakanyanya kupembera pakange pabviswa vaMugabe, nokuti vakafungira kuti vaMugabe ndo vakanga vachikanganisa utongi hwacho. Asi chavakanyanya kutadza kudzinzwisisa nesu takawandawo muZimbabwe ndechekuti sistimu yacho, midzi yacho yeudzinyiriri nekutadza utongi huri muhunhu hweZANU-PF.
VaNgwenya vanotiwo utungamiri huripo hwatadza kuzadzisa zvawakavimbisa kuti huchaitira veruzhinji.
Saka ava vatsva vakauya vakanga vataura zvinhu zvakanaka chokwadi, asi vakatadza kuti vabvise midzi, vadzure midzi yeudzvari nekutadza kutonga kwakagara kuri ZANU-PF, vakadzinza reudzvinyiriri neumhondi neuori hweZANU-PF. Ndohuri kukonzera kuti kuite makore anotadza, makore akasviba anotadza kuti vamunangagwa vabude muhuitu wakagara huri hweZANU-PF.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nesangano rePersicon Financial Services vaPersistence Gwanyanya vanoti hurumende ine uori uye haibati mari dzenyika zvakanaka.
Kushayiwa discipline kunyanya-nyanya pahurumende, kunyanya-nyanya takatarisa kushandiswa kwemari dzenyika, tinoona kuti inyaya dzekuti hurumende yanga yakusagona kushandisa mari zvakanaka, taakuprinda mari. Nokuti kana uri dollarization haugoni kungoprinda kamari. Dollarization chamboko chekuti uve nediscipline. Asiwo ukanonzvenga dollarization neimwe nzira, wotanga kuprinda matreasury bill, wotanga kunoita zvikwereti pabhanga guru rehurumende RBZ, ndo zvinotunzva matambudziko izvozvo. Tingangoti tadhabhula zvikwereti zvedu kusvika pa 9 something billion kubva pa 2017-2018 nanhasi uno patiri. Saka idiscipline yakashayikwa iyoyo.
Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanotiwo sangano reSouthern African Development Community neAfrican Union anofanirwa kupindira muZimbabwe kuitira kuti abatsirewo kugadzirisa matambudziko ari munyika. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanotiwo zviri kuitika munyika zvave kuda kuti vekunze vapindire sezvo zvinhu zviri kuramba zvichiipa muZimbabwe. Ukuwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti nyika dzekunze zvikuru dzekumavira zuva ndidzo dziri kukonzera kusagadzikana munyika. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe zvichitevera mhirizhonga yakaitika mwedzi wapera iyo yakasiya vanhu gumi nevashanu vafa mushure mekupfurwa nepfuti. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti vanhu vanodarika makumi manomwe vakarapwa maronda akakonzerwa nemabara epfuti. Vamunangagwa vanoti vakaisa mauto mumigwagwa kuitira kuti achengetedze runyararo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.